A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, May the 23rd, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the upcoming MDC National Congress to be held in Gweru this weekend, where three top female candidates will battle it out to become one of the vice presidents to MDC President Nelson Chamisa.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachinache madzimai musakanganwe.
Ole sine ngwilo olwa besifazane olwa bomama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by linking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and livecast if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Like we said earlier on, if you're just joining us tonight on our program, we are looking at the upcoming MDC Congress, where three women, Amai Lynette Karenye Kore, Amai Lilian Timfios, and Amai Tracy Mutiniri of the MDC were nominated to be voted to become one of the three vice presidents to opposition party led by Nelson President Chamisa. So they'll be vying for that post to become one of the vice presidents. As you know, there are three vice presidents. So this time around, they are vying to become one of the top females to be a vice president.
And also must remember that the Congress comes at a time when the country has lost the leader of ZAPU party, Dr. Dumiso Dabengwa, who passed away in Kenya en route to Zimbabwe following treatment in India.
Let's take a listen to what some of his party officials and others had to say about his death and what happened.
Badavengwa vashaikwa bari ku Nairobi vaibva ku India kwavanga vachiri norapwa zvino azofamba nenzira kava zvanzi abheta vauye kumusha saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kukinya vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendere mberi vauye kuno kuZimbabwe saka mutumbi wavo izvozvo uri kukinya asati taziva kuti uchauya rini kuno sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku
ndoo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti maganda anganokrosa sei ndoo vanhu vekutanga kuhondo ndoo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei so really at this moment date yaDumiso Dabengwa nevame vangu mazipra I know kuti vari kunzwa kurwadziwa chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyo anga asingadi utsinye. A lot happened, but he never revenged. He was detained for no reason. He never revenged. He remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
That they were the voices of some of the party officials and just some people speaking about the death of Dumiso Dabengwa. Let's take a listen to what the MDC President Nelson Chamisa also had to say.
negamba tarasikirwa neshasha tarasikirwa nababa baba venyika baba vanga vasina rudzirwa vaisarudza baba vanga vasina zera ravaisarudza baba vanga vasina kuti vaida uyo kana kuti uyo vaida vese vaida vanhu vaitarisa zvakanakira nyika murume uyo anga ari akamira pachinhano ndosaka muchiona pasarudzo vakafamba nesu tikakambe natese vachititsigira nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotitira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokuti tiya honai tangomira tega hatitisina nokuti hatine utiziro tatine vanga vachitidzidzisa tanga tine hwaro tanga tine dura tinodura ravazwa muti mukuru wadonha kureva kuti mumvuri wabva totangira papi tichirasikirwa nemagamba akatasana baba vadhavengwa totangira papiko tichirasikirwa neshasha zvisirina zvemapato tanga tichitarisa kuti chii chakanakira nyika tanga tichitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia nenyaya yekuti vanga vakatsvenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano kwete vari kuzapu kana kuti vachiita zvezvipwa asi kuti vari chibwechitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
That there was MDC President Nelson Chamisa speaking on the death of Dumiso Dabengwa. Let's take a listen to what the Minister of Information had to say.
Dabengwa vanga vari Minister we Home Affairs muhurumende yedu kwenguva yakati rebei. Vasati vava izvozvo vanga vari murwi mukuru wehondo yeChimurenga. Saka chizvarwa mwana wezi ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yokwaDhavengwa nevakavakomberedza varasikirwa, inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe, inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inova bato ravaitungamirira. Vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyo kodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti yaiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai, asi chandingakwanisa kutaura zvehurumende ndechekuti aiwa zvakaimboedza. Iye zvine izvi nezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi nokutati vamanheru, asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera nokuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savadhavengwa.
We're hearing the tributes that are pouring in on the passing away of the late ZAPU leader Dumiso Dabengwa. What are your views on the issue? We will continue with our broadcast where we'll be looking at what will be happening at the MDC Congress in Gweru this weekend, where we have three top females vying for the vice presidency to the MDC president, Nelson Chamisa. So give us your view on that too, PJ.
Yes, siyalambulela kuhlelo lwethu lalamhlanje. Uhlelo asihluzene bomama lapho ke esihlaziya khona izandlube izankathaze ezidibana labesifazane empilweni zabo kulolu hlelo kulomsakazo owe-Studio 7 owe-Voice of America. Namhlanje kuhlelo lwethu siphatha ke udaba lo mhlangano omkhulu owe-Congress eye MDC ekhokhelwa mnumzana Nelson Chamisa, lapho ke okulabathathu abesifazane abancintisana ukuthi bathole isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandla lelo, ngoba ke isisekelo sombuso walelo bandla basiguqule ukuze kungeniswe kumbe kunikwe ithuba owesifazane ukuba abe ngomunye wabasekeli bakamongameli abathathu. abathathu laba abancintisanayo nkosikazi Linette Karenyi Kore, unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lonkosikazi Tracy Mudiniri. Kodwa ke ngasikhathi sinye bevele sixoxe ukuthi sizakhuluma ngodaba lolu olwe Congress ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa ke kube lo mbiko namhlanje esiwutholileyo ukutshona kukamkhokheli webandla elezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, yena ke obhubhele kwele Kenya evela kwele India lapho akade ezama ukwelatshwa khona okwamaviki ambalwa edluleyo. Yikho ke usithole umbiko lowo lamhlanje. Yikho ke sathi singaza ke siyekele ukuphatha udaba lukamnumzana Dabengwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngakho ke likhululekile ukuthi lisithinte ngocingo likhuluma ngoDabengwa kanye lokuthi waphatha njani impilo zenu kanye lelizwe ijikelele kanye lokududuza imuli yakhe izihlobo labangane. Kodwa ke ngasikhathi sinye sikhuluma ke ngomhlangano omkhulu oweCongress lapho ke oweMDC lapho ke okuncintisana khona abathathu abesifazane abafuna labo ukuba lethuba lokuba ngomunye wabasekeli bebandla lelo abathathu ama vice president.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table. Nasi tiri kuuya panguva apo tatambira mazwi anorwadza veruzhinji sezvo mutungamiri aive mutungamiri wezapu vaDumiso Dabengwa vashaya. Saka nasi tichange tiri kutaura kana pane vamwe vanoda kuuya vachipa mazwi avo enyaradzo munogona kuuya. Asi nyaya yedu huru pari zvino inyaya yeMDC National Congress ichange iriko pakupera kwevhiki apo tiri kuona madzimai matatu vachange vari kurwisana kuti vawanikwe ivo vachiva mutevedzeri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Madzimai aya anosanganisira amai Linette Karenyi, amai Lillian Tim Vios na amai Tracy Mutiniri. Vese vari kuti ivo vari kutsvaga rutsigiro. Saka kana muchida kupinda muchirongwa muchitaura nezvenyaya yeCongress yeNational Congress yeMDC munogona kupinda. Uyezve kana muri kuda kupinda muchipa mazwi enyu enyaradzo kumhuri yavaDumiso Dabengwa uye kumhuri yeZimbabwe munogonazve kupinda muchitaura izvozvo. Regai timbonzwa kubva kuna amai Karenyi avo vari kutsvaga rutsigiro kuti vari kuti ivo chii chavachange vari kuunza kubato ravo kana mchinge mavavhotera.
Vanhu veMDC vanoziva vanhu vavakashanda nawo kubva musangano muno tichitanga mabasa edu atakaitawo semadzimai, uyewo vanoziva kuti anoshandira musangano nemoyo wake wese ndiani. Ndiri seni ndakashanda ndikaenda kumaruzevha ndikaita maprogramu akabatika akaunza shanduko mubato redu reMDC. Ndakakwanisawo kuita zvinhu zvakati wande munguva yangu ndiri member of parliament. Muchimanimani West ndikaita maprogramu akawanda ndikavaka nyangwe nemakliniki nemacreche misika zvese izvozvo zvinhu zvandakaita semunhukadzi. Ndiriwo zvemukadzi aikwanisa kuenda kunoita make sure kuti rule of vote rauya ende ini semudzimai ndofunga kuMDC I'm the only female member of parliament akakwanisa kunotsvaga vote kureserva vanhu vakavhota. Saka ndino chivimbo chekuti vanhu vedu veMDC nekushanda kwandakaitawo kumusangano vanokwanisa kuti vange vari vanhu vanondipa chigaro ichochi.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Lillian Tim Vios veMDC avo vari kutsvaga rutsigiro. Amai Lili, sorry Karenyi, iye zvino tombonzwa kuna amai Lillian Tim Vios avo vari kutsvaga rutsigiro. Regaiti, tiri kunzwa.
Hello. Yebo, siyakwamukela kuhlelo lwethu nkosikazi Thaka.
Yebo.
Silahlekelwe leqhawe si utole umbigo lo ulamhlanje. Wena utinige ngo Dr. Tabengwa.
Dr. Tabengwa imazo 1963. Fika ngizela ngise China ma hospital. 1963. Safikele ofisini yezaphu. Sawa fike Tabengwa bengama yifatini okunye okumangalisayo. Sathenwa yibo. Sibafike ma ofisini Tabengwa. Utabengwa ngibuhlungu kakhulu ngilisizi. Ngoba nxa ngikhangela kathesi, angimboni umuntu osebenzela iZimbabwe njengoTabengwa. UTabengwa 1963 October, baba ngabantu abathi izikhali zingena. Zikhali zingena, zingena through ka-Islam. Wabanjwa elesikhuli lomavula. Babe sesengamajongo soTabengwa lawomazula. Owayemdala kwawungusukhwili moyo. Owalokhu zi-Congress labo Nkomo waba ngomunye wama-founders labo Joshua Nkomo. Babanjwa bangena esitokisini. Wahlala esitokisini belomazula. Ebethola izikhali zingene zakuqala kusese ngowemensiki kuyi-federation. Usikhulu wathi hatshi abafana laba bakhe abaphuma abafana abancane abazilitho kwasala usikhwile. Usikhulu wafika-ke eZambia. That was 1963. UTabengwa lo oTabengwa abasebenzi ongazange uze ukubone eFrance. Enguye sikhuluma manje nalo okuthiwa ngupresident u-Emmerson Mnangagwa wathrena nguTabengwa. Kambe engazange alokhu nje nguTabengwa ngubani. Asebesele kathesi bakhangela abasebenza lo Dr. Tabengwa uBlack Russian. Ngibona iJane Ngwenya engibaziyo phakathi kwabo. Abantu bonke sebehambile. Sikhuluma ngeqhawe lamaqhawe. Ukwedlula amaqhawe wonke asekhona kathesi engiwakhangeleyo. Ngathi bani. Engathi yena umgabe efika kulele sesegane ebuya. Wahlangabezwa wa-asha nguTabengwa evele eGhana. UTabengwa silahlekele kakhulu. Mina engikhulumayo nguTheresia Thaka. Emsebenze naye kuze kufike namhlanje. UTabengwa ilizwe selizibuso leZimbabwe baphinde wangena ejele futhi lo-Lookout Masuku esekhulule ilizwe leli wamfaka ejele umgaba. U-Lookout wagula wabhubha. Uthe efuna ukuthi kambeni uLookout engwatshwa kazange aveba amalisa nokuthi abuye nje aze ngcwaba uLookout. UTabengwa lo uze waphuma sesisiya kuyunithi sokukhulunyiswana. UTabengwa lo namhlanje thina ngilokudana okukhulu okumangalisayo. Mina ngomunye onguzaphu lekade ikhokhelwa nguTabengwa. Sisithi ukhipha esizweni esidubekayo esimangalisayo esi-oppressed esamandebeli. Esikhiphe eGibhithe esihambisa esizweni elizweni lesithembiso. UTabengwa sesithile. Sibuhlungu okunye okumangalisayo ongakazeli ukuboni. Indoda esisebenze kangaka. Kakho njoba bephile umgabe bebe angikhuluma omnangako ukuthi ngubani osebenze njengoTabengwa. Bonke laba bakhona ngabantu abedlule ezandleni zikadunisa uTabengwa. Sebehambile abasebenza noTabengwa enkomo abengwa bama yifika enkomo kuqala athe lokuzini sisathi iRhodesia 1959 eliyifi elabanye bakhe akhem o Ishan Dube labanye ngabaqamba ingabaqedi ngikhuluma ngayo uDakengo osebenze kangaka esebenzeki ilizwe leZimbabwe ngibuhlungu ongazange uze ukubona
ilizwe lokugcina ilizwe lokugcina nkosikazi Theresia Thaka elenduduzo kumakhumalo
ilizwi lokugcina kunduduzo kumakhumalo ngithi hayi makhumalo cina uza kuthini udubekile mtakakhumalo uDakengo uhlala ejele 4 years udubeka labantwana wakufika udubeke okunye ongazange uze ukubone lanamhla kubuhlungu ukuthi uDakengo ubhubhe umakhumalo ewedwa eNairobi ibuhlungu okunye okumangalisayo ngikhuluma lawe angikwazi ukuthi ngikhuluma lobani unkosikazi uJeremia prophet uprofet Jeremia ngikhuluma laye
ye mam
ye lami umngamu ongithiye 22 March
kudabe
ngegula kodwa ezama ukuzasiduza kubuhlungu okunye okumangalisayo mina engabona ukudubeka kwaDingiso Dakengo abangakwaziyo ukuthi indoda lesithule idubeke kangakanani edubekele lilizwelele ilizwelele eselinje selizintaka engazuzanga lutho mdalamajuma yehluleka ngibuthakathaka imatolo nzima uthi makhumalo lapho khona cina mdalamandiweni umakhumalo ubhujelwe ngunina afika last month esendleleni engafiki ne-India kakabuye ukuthi azobona ingcwaba likanina
abesebhujelwa yinkakhe. Hayi, siyabonga nkosikazi Thaka.
Ngiyabonga.
Yeah. That day was Mrs. Theresia Thaka, one of those people that worked with Dr. Dakengo. And she was saying something so sad again, that his wife, Mrs. Dakengo, also lost her mother whilst in transit to India. When she was coming back, that's when she lost her husband.
Oh, so
it's a double tragedy for her.
Very, very sad indeed. Kune avo vakateerera parizvino tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Thaka avo vaimboshanda na Dr. Dumiso Dakengo. Vanga vari kutaura ipo vachipa nhoroondo yekushanda kwavakaita vachitsanangudza zvakaitika asi regai tidzokere kunyaya yatanga tambovhiya nyaya yemadzimai vachange vari kurwisana kuti vawanevo vachiwana yatingati vice presidency yemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Tiri kunzwa kuti tina mai Tracy Mutiniri vari panhare. Regai tiende kwavari. Hallo mai Mutiniri.
Hello, maskera sei.
Aiwa.
Mangwana nikoko.
Maska ticha swera zvedu vazhinji vangada kuziva kuti imi zvamungaunze kuchigaro ichochi chemutevedzeri wava Nelson Chamisa muchinge mawana imi muchivhoterwa semwe wamadzimai vatatu vari kuwanikwa vari kuedza kuti vatore chinhano ichi.
Zvandirikuunza chekutanga ndirikuunza maexperience yeinternational exposure semunhu akashanda kuUnited Nations and being ndakambova diplomat kwemakore akati kuti. Saka international exposure iyoyo ichabatsira zvikuru kumaketa zita rapresident wangu vachamisa nekumaketa maNDC policies rinova basa randanga ndichingoita ndicharamba ndichisimudzira pamusoro.
Kune vamwe vangada kubvunza zvakare kuti zvakakosha sei kuti madzimai vawanikwe vachiwana chigaro ichi. Tichiona kuti nguva yapfuura vanga vari vatevedzeri vachinji kana kuti mabasa iwaya pamusoro, tirikuona madzimai vakawanda vasingakwanisi kuzawana. Zvakakosha sei kwamuri kuti madzimai vawanikwewo vari pazvinzvimbo zvakadai?
Zvakakoshesesa zvikuru kuti madzimai awanikwe ari pa decision making table or body. Zvinobatsira nekuti zvichemo zvemadzimai zvinonyakunzwisisikwa nemumwe mudzimai, uye zvemadzimai vakarerukirwa kunogugudza dhoo pavanoziva kuti pane mumwe mudzimai, muchiziya tsika dzedu dzekuno kuAfrica ndidzekuti madzimai vanhu vakazvivereka. Kunowanzopinda mumadhoo evanhurume vanonyara, vanotya, ende vamwe vanototya kuti vanozopendwa nebhurashi rekunzi hameno zvaakunotsvaga muofisi yemunhurume. Saka vakaziva kuti munhukadzi vanoona zvakavarerukira kuuya muofisi mavo. Uyezve exposure yandakayaona ini ndakasenzera UNICEF. UNICEF yanga iUnited Nations bandiko rinoona nezvemadzimai nevana. Ndakasenza kwemakore akawandisa chaizvo. Ndine experience yekuti ndinokwanisa kunita tap again into UNICEF semunhu wavanoziva, tochitounza macurrent programs anga ariko kuti awanikwa achiuyawo kudepartment remadzimai. Ndonga munoyeuka kuti nguva ini ndiri kuUNICEF, kana muchayeuka Sali Mugabe. Tisu takamuunza kuUNICEF akazotanga program yake yainzi Child Survival. Tisu ina was one of the founders, akabatsira Sali Mugabe to set that foundation or that chapter. Saka ndine experience and also kuEastern Europe pandaa ndiri, former Yugoslavia. Madzimai ikoko vanorarama semararamiro edu kuno kuAfrica. Saka zvinhu zvakawanda zvindakadzidza ikoko. Ndinofunga kuti ruzive irworwo ndikarupawo vamwe vangu madzimai ari munhu, ndinoona upenyu hwavo huchizosumukira. Saka ndiko kukosha kunoita kuti mudzimai anga achiwanikwa ari muofisi. Mabasa nemitemo nechii zviri kunana paramendi, kune mitemo yatakaisawo kuparamendi. Ndiri mumwewo wamwe vakaisa mitemo yakati kuti kuparamendi. Mitemo iyo haisati yaita kaskedi kana kuti kusvika kumagrassroots emadzimai. Saka ndinofungidzira kuti ini ndiwo mukana wandapiwa wokuti mitemo yandakamboisawo kuparamendi yekodzero dzemadzimai ndaakumhanya nayo kunosvika nayo kumagrassroots kuti madzimai anzwisise vaziye kodzero dzavo.
Aiwa, mombobata makadaro nokuti tinenge taita rombo rakanaka. Tinemi madzimai mese muri vatatu, saka tichange tichimbopawo mukana kune vamwe. Imi mombobata makadaro, ndiri kunzwa kuti tina amai Lillian Timvius uyezve naamai Lynette Karenye, asi amai Timvius ndivo vatanga kupinda. Sandichati amai Timvius mutaure naPJ neSindevele nekuti vamwe ava vanotaura shona. Saka PJ, I think momboenda kuna amai Timvius tinzwe kuti ivo ndezvipi zvavari kuunzawo patafura.
Siyakwamukela nkosikazi.
Ngiyabonga. Linjani?
Hayi, siyaphila. Linjani khona ngapha?
Hayi, siyaphila.
Singakangeni kudaba lwakho lokuncintisa, ungaba lamazwi amabili amathathu ngokubhubha kuka Dr. Dumiso Dabengu.
Ya, kubuhlungu bakithi. He was our icon. He was a very respected man, and as we show, really, he ilahlekelwe lelizwe lonke lilahlekelwe. Siyakhala sibili. My condolences all to the family. I'm very sorry. It's a big loss.
Yeah.
Very sorry indeed.
Sibuyeke ekuncintiseni kwakho, ulethani ethebulini leyi ukuze uncintise unqobe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakamongameli we-MDC.
Hayi, ngiyabonga sibili. Ngomunye ongenayo and ngisebenze kakhulu esikhathi esiningi nabomama nabo baba labantwana. Mina mbone ngani njengomama, ngingumama olabantwana abangu-4, nomzukulu 1. Ngingumuntu osebenze labantu kakhulu, and ngiyakwazi khathesi sengikwazi ukuthi omama bafunani, ontanga bafunani. And then mina ngithi khona oku what is very, very important is going down to the grassroots. Ukhuluma labantu. A leader does not know everything. But a leader must be a leader who listens to people. A leader who goes down to the people, to the grassroots. To listen to the people and learn with them. And uphold and uplift others. So, mina mfuna ukusebenza labo mama izinto eziningi amadoda abazazi ukuthi omama bafuna abazazi. So, mina khonapho mfuna ukuthi ngimelele omama, ngimelele ontanga. Khathesi akuselabo anti. Kudala sasithi siyagijima siye cweba ku-anti encedise inkazana izikhule. Sathe sakusela lokho. So kwasokufanele ukuthi omama babe ngomama abalalelayo. And omama abancedisayo amankazana ethu ukuthi bekhule bengene labo ezikhundleni ukuthi bezimelelele kulezinto eziningi. Kule sanitary way sihluphile bakithi. Uhulumende wake wapromisa ukuthi hayi nga i-sanitary way ingena elizweni ayisabhadali itax. Kodwa sikuboni akula implementation. Abantu lokhu bebuya layo lokhu bebhadala. So izinto kule zinto eziningi engifuna ukuthi ngizenze. Kodwa kakhulu kufanele ukuthi sike sakhuluma ngizomunye umama ekhuluma esithi khona kwakhona omama emakhaya abakwazi noma le constitution yangkhona ukuthi iba protector njani. So kufanele ukuthi sifundise futhi omama ukuthi bebekwazi imithetho. Imithetho eba protectayo bona labantwana. So izinto ziningi ezokwenza. Kodwa mostly mina.
Ye, ubathembisani ke labo abaza kuvotela.
Ikhe ngikhulumayo mama.
Yeah.
Thina am a unifier. Thina we are an opposition party. And nxa silama divisions lapha lalapha. Kufanele ukuthi sibambane sikhangele ukuthi bakithi ilizwe leli singathuthuka kanjani. Sesi kufanele ukuthi sibe sibambane sibe sicabange ukuthi sincedisane ukuthi singayenzani ukuthi uhulumende lo elalele abantu. Uhulumende lo se yehlulekile ukuncedisa omama, ukuncedisa izimuli, ukuncedisa abantu beZimbabwe. Sesikhale sakhala. So kufanele ukuthi uhulumende lo sivote. Mina ngifuna ukukhipha ukusaba okukhona kubo mama.
Yeah.
Especially emakhaya.
Oh yeah. Wathi ngubambe umlomo khona lapho sinikane ithu.
Mama.
Nkosikazi. Wathi ngubambe umlomo khona lapho uke ume kancane sinike ithuba omunye owesifazane owesithathu la elincintisana laye. Nkosikazi Mtiniri mbe ngokuthathana.
Karenye. Yeah. Amai Linette Karenye Kore tinokuchingamidza emuchirongwa. Hello, am I Karenye?
Hey.
Hello.
I'm hearing you loud and clear.
Atatati ameno tifoni zaita sei. Tinotenda kana muri kutinzwa. Muti tsananguro kuti pane vangada kuziya kuti imi zvii zvamuri kuunza opa tafura. Kana mchinge mawanikwa mchiwanikwa mchivoterwa kwa muri kuenda uku kugweru ku National Congress yenyu zvakakosha sei kuti muwanikwa mchiwana mavoti ipapa kuti muite mutevedzeri wavachamisa.
Ndinoda kutenda Marvelous nekuti wanisa mukana wekuti titaurewo zvatinoda kuunza kumusangano wedu. Chekutanga ndinoda kuti ndinge ndiri mukadzi achakwanisa kukumbira kuwana vote pachigaro cheuvice president. Chishuo changu nezvandinofunga ini kuti ndingaunza, chekutanga ndinodawo kuti ndinge ndiri munhu anokwanisa kuchengetedza musangano wedu maprinciples acho, kuva ndiri munhu anoshanda ari pasi papresident wake pamwe chete nepati yake. Ndinodawo kuti ndinge ndiri mai vachakwanisa kuti ndiumbe musangano wangu kutungori a very strong institution. Ndichazviita sei? Ndinodawo kuti ndinge ndichikwanisa kubuilda a good culture yetolerance, yekuti vanhu vange vanhu vanoparticipata murunyararo vaine pfungwa dzavo. Ndichikwanisa kurana maprograms ecapacity building kutrena vanhukadzi vanakomana nevanasikana under my office. Ndichadawo kuti ndinge ndichiita make sure kuti culture yedu isusu tichiri mu traditional conservatives, and ndiri kuona tiri vanhu vajaira kusenzesa chinhu zvechinyakare zvinotipa kuti tikwanise kutsvaga vote. Saka ndoda kuti ndiite embark on a rural transformation, because isu seMDC kumaruwa ndokwatiri kuda kuti tiende tinobvisa fee kuvanhukadzi, kuvana baba, vanakomana nevanasikana. Saka ndoda kuti make sure kuti I will build a strong base ye rural constituents. Ndobva ndaenda kunoita make sure kuti taita victory under what circumstances any election inonzi iri kuuya toiwina, nekuti isu tinenge taenda kunogara kumaruzevha tichiita maprograms. Ndagara ndiri munhu anodziva zvekushanda nemumaruzevha, and experience yandinayo nekushanda kumaruzevha ndeyekuita make sure kuti taita vote rinoita kuti president Chamisa come in election vange vachihwina. Ndichange ndichida kumhanya neprogram as a woman. Ndine zvizhinji zvandakaona experience kuti tiri kuleka nyaya yekusimudzira vana vane matalent. Kuda kumhanya neprogramu yementorship kuita make sure kuti zvatiri kukura tiri kuchembera Marvelous. Mukuchembera kwedu tinoda kuti tinge tiine vana vatichaguruma, kuti pauchabva paunational chairlady wemadzimai sekubva kwandiri kuita ari kuuya achitorawo anga achiteedza zvakanaka zvimwe zvawakaita zvinhu izvozvo zvinonga zvichishandiswa zvichipamba. Ndiri kudawo kuti pandichaita semunhukadzi udeputy president ndinge ndichisimudza bato rangu kuti riendewo a global platform kuita make sure kuti tine issue zvelegitimacy. Tinge tichinotengesa musangano wedu kunze kuti isu vari muSADC region nevari kune dzimwe nzvimbo vauye vanzwewo zvichemo zviri muZimbabwe nekutambura kwatiri kuita semhuri nemugarire wedu. Ndichada kuita make sure kuti the issue of gender mainstreaming. I know very well kuti musangano wedu yes vanhukadzi varimo muzvigaro, asi hatisa tasvika levhu yekuti tinyatsoti pano tavo tawana zvigaro zvakakwana. Chekutanga tatakatomhanya nacho tikachihwina ichochi kuti tiite one female VP. Tinoda kuti tichisimudze chiende nechepamusoro kuti kubva from branch level up to national level tinge tichimhanya neissue yegender equality, nekuti musangano wedu une policy ye 50-50 in terms of position kubva pasi zvichikwira. I just want to make sure kuti inini zvinoita unify vanhu kuita make sure kuti taunza unity in the party. Toita reach out whoever ari panze kuti afile kuti inini ndiri part of the institution. Toita make sure kuti zvese zvatichaita zvafamba nemazvo.
Yeah, tombokubatai muromo muri ipapo. Tine muteereri ari panhare parizvino regai tiende kwavari. Hello caller.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Inini ndinonzi Anna Wemende, ndiri kuUnited Kingdom.
Ehe, makadi sister Anna.
Inini ndafara mandisa munhu andanga ndichishuva chaizvo kutaura naye. Maiko makadi.
maikore muri kuhumoreswa pachirongwa taurai zvenyu nawo.
Ini ndiri kufara. I have been listening to what zvavanga vachitaura izvo pachirongwa. And maikore has got my vote. Mai ava vanoshanda kubva pakatanga kusimuka MDC pazvanga zvakaoma. Danga tichivatera ndichiona matsoka avo. Iroro simba ravanga vanaro rekusimudza musangano kuti tisvike patasvika. Even mukateerera maimpromptu speeches avo. Nezvavari kutaura kuti empowerment of women. If you educate a man, yes, an individual. Mukadzidzisa madzimai zvamataura paurongwa hwenyika. Madzidzisa rudzi. Vana mai vakamhanya nechitande sezvanga zvichiita maikore. MDC is going to reign into the next century. And ichakura ikaita cyclone chaiyo chaiyo. Nokuti kumaruzevha kuvana mai vachakadzimirirwa. Zvavataura zvese ndinonyatsa vabata masiko mekanakanisa masoses kuti ndoda kubvunza kuti vanoite vazadzisa. Which means kuti ibhiza riri kutomhanya richizira. Ivhini zvekusiirana kutambidzana chimuti zvakanaka kuti vanhu vasachemberera pazvigaro. Vazive kuti tinochembera, tinosiira vana vadiki vachine simba nenjere. Ne kufambirana nenguva ma-generation gap anotisiya tine mumwe mufungiro wezvakafarira. Saka putting young people in position ivo vachienda pamberi vachipirawo vamwe ruzivo rwokuti vabati vachisvika vachiisa zvinowani vachisanganisa ini ndazvifarira zvikuru.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo sisi ana ameno. Kana muda umboti rimwe kuna maikore tisati takudropai. Maikore muripo here munzwe zvazviri kutaura sisi ana?
Aiwa ndiripo, ndinoda kukutendai mubikani. Mwari akuitire zvakanaka. We are together and by the end of the day tine program yandiri kuti under my office yedzoka uyamwe. Yandiri kuti kusiya kwavakaita zamuriya chidzoka kumusha iwe uri kudiaspora ugorejesa ugozovota mune any election kuti babatamisa vaende kustateau.
Ndozvatiri kushuvira izvozvo kuti isusu rukuvhuke rwedu rwuri ikoko. Ko tinogodziti yamwe kuno inini kuno uku kana ukafamba UK yekahoni pakanzi gutu. Saka ndinoda kuti birth certificate rangu ndirambe ndichivhota kune kumusha kwangu kwandakaberekwa. Ndokune mwoyo wangu neupenyu hwangu ne livelihood yangu.
Mashoko makukuti, tinokutendai isisi ana, muve nezuva rakanaka. Maikore mombobata makadaro nemamwe madzimai rese bata yenyu makadaro. PJ, we're hearing there from a caller who saying that she was inspired by what Maikore was saying about, you know, looking, you know, at passing the baton on to the next generation. I think, you know, let's go to you so you can take one of our guests since they've been waiting for a little bit. You can go ahead.
Yeah. Kulomlalelo khona. Hello.
Hello.
Yebo, linjani?
Oi, Senator Team Vios. It's go ahead, it's okay. My Team Vios is waiting for you for Ndebele.
Okay. Ngizithe ngxenye kungena omunye.
No, no.
Hayi, Nkosikazi Team Vios. Wena ke ubusachasisa laphana izithembiso olazo kodwa ke kungenzakala ukuthi njengoba lingahamba esifazana lonke libathathu kungenzakala ukuthi kube ngonqobayo omunye wenu akusoze kube lokhophe na lizaqhubekela phambili lisebenzela ndawonye.
Iqinise ukuthi idemocracy noma lingaba lingu-three ngani singu-three khathesi nganti
ye
kungawina one kufanele ukuthi sonke silandele i-position aso ukuthi yikho ukusebenzela umhlangano. I-position yokuthi nje izinto zibe lula ukuthi sisebenze kodwa i-position I can make a difference from where I am. From branch, I can make a difference. The difference is the love for the people that I have. I have worked so hard in this party. I have worked so hard within this party. I was treasurer and I became chairman wing. I have been chair twice. Now I'm in the executive. I've been charge of minister for home affairs. I've done a lot for this part. And I do not think a position defines me. But what I can do for the people, the love of the people is what makes the world go round.
Yeah.
So this is my calling. That's why we're meeting Mumasalo Avant.
Mm.
And the, I think if one of us wins, that does not stop me from working for this movement.
Yeah.
Because this party was never formed for positions, but it was formed to remove bad policies that have been that have made people suffer in Zimbabwe for this long.
Yeah.
So, we have to work wherever I am assigned, I will work.
Yeah. Mkutazo vano, ongaipa, wabesifazane, ukuthi labo bakunye isibindi, batate izikhundla lezi ezaphezulu. Ngoba umkhuba okhona kathesi eZimbabwe ikuthi abesifazane abaningi sebesesaba ukungena kwezombusazwe ngoba besesaba ukuhlukunyezwa.
Lelo liqiniso. Umuntu ongumfazi nxa efuna iposition uyathethiswa kulezinto eziningi, uyesaba noma noma ukuma nje ekhuluma ukuthi mina ngifuna lokhu lalokhu. So imanifesto yami eyinye yeku ngokufundisa omama i-public speaking, onkazana i-public speaking, ukuthi babe le-confidence yokukhuluma, ukuthi babe le-confidence yokuthatha lezi zihlalo. And khonokho kade kukhulunywa ngabanye ukuthi wakho khona kufanele ukuthi omama, abantwana, ama-youth nje, onkazana bethu abancane laba, kufanele ukuthi sibagrume. Sibagrume labo bengene kuma-positions ukuthi bezimelelele. Kulezinto eziningi ngiyakwazi ukuthi kunokunengi okukhona nxa ufuna iposition ukuthethiswa, but as women we need to be strong, you know, we need to be strong. A lot of men, they are insulted, but they take power and they take positions.
Mm-hmm.
So that is not, we cannot stop because we've been insulted or we've been, you know, we are being undermined.
Mm-hmm.
So women of Zimbabwe, we must arise.
Thank
we
you
must
so
end
much.
Up and say enough is enough. That is the only way. And I cannot do it on my own. We have to do it together.
Mashoko makukutu. I'd thrown a question that, okay, there are three of you vying for one position.
Mm-hmm.
Are you going to be able to work together after the election?
That's a good question. Let's throw it to Maimutiniri. Maimutiniri muripano, tukono ti muriva tatu. Mese muriku kikwiza kuti muwe mutevedzeri wavane usunchamisa. Mumwe wenyu mumwe chete pa vatatu wenyu akakunda. Munozogona ere kushanda pamwe chete semadzimai.
Ichokwadi inini ne experience yekushanda ndisingapinde mafaction.
Mm-hmm.
Ine experience yekuita unify vanhu, vanhu vakatresa track record yangu. Vanoona kuti inini handi believe in factional politics. Ndino
mm-hmm.
believe kuti vanhu vakashenda vakabatana vari team tinowana ma results akati wandei. So muofisi ya vice president ndichimirira kubatsira va president Chamisa, andifanire kuwanikwa ndichizoti ndamo muofisi tapakati pemafaction kokuti uyu anobhilonga kwakati, anobhilonga kwakati. Ini ndinofunga kuti my stature nezvandataura kuvanhu zvinoratidza kuti ndiri unifier. Ndinoda kubatanidza vanhu vese kuti agenda yedu inge iri agenda yekusimudzira upenyu hwevanhu, agenda yekuti mapolicies avachamisa anzwikwe globally. Even Musadhaki, ndinondoda kutaura kuti ndine urombo nekushaya kwaita brother wangu Wadumiso Davingwa. Ini background yangu ndiye kuzapo. Ndakatanga activism yangu ye politics ndiri kuward laugh.
Mm-hmm.
Saka brother Dumiso is a very close brother to me. Ndakashanda naye. Saka ndinonzwa kurwadzwa, but my values avakasiya matiri ndo andinonyaya kuremekedza, nekuti isu takafundiswa rudo nekusa divide vanhu. Takafundiswa tinofanira kuita bring people together. Saka spirit yava Dumiso ningango tu zangu be hiso rest in peace ndi no rwadziwa because I knew Budi GG for a long time. So ini ndi noti the spirit yatakasirwa na vangomo, the spirit yatakasirwa na vadzitungomozi nawo wa DD ndiyo spirit yekubatanidza vanhu nerunyararo. Munoziva vanhu vese mukatirisa vanhu vese vane history yezapu activism. Havana nguva yekudivisa vanhu, havana nguva yekurovana rovana nevanhu, havana nguva yekupopota popota. Saka inini I'm bringing a culture yekubatana kwevanhu. I'm bringing a culture yes in the presidium so that my president can concentrate on my issues ekubatsira nyika yeZimbabwe. Une maproblems atinawo muZimbabwe muno. President chamisa vanhu machallenges akati wandei. So he must be the vice president asiri mafaction. Ari kungofokasa kuti what can we do for our people? What can we do for our women? What can we do for our youth? Saka ndo zvandiri kuudzawo inini semudzimai ari kuda kuita vice president wavachamisa. Handina zvemafaction. And ini ndoda kuzoparidza shoko rekuti muMDC hamufanira kunge mine mafaction.
Tinotenda regai tiende kuna mai Karenyi. Mai Karenyi manzwa mubvunzo uyo. Tinoona muri madzimai matatu. Mumwe wenyu akakunda ipapo. Munozogona kushanda mese here zvakamira sei ipapo?
Ndinoda kutenda Marvelous. Chekutanga regai ndingoti handina kuwaniswa mukana wokuti ndibatewo maoko kumhuri yeZimbabwe nekushaikirwa kwataita nababa Dumiso Dzabengwa. Ndopinda munyaya ini vazhinji vanondiziva background yangu kubva 99 musangano uno uchitanga vanozviziva kuti ndiri munhu akaita sei. Ndiri munhu uya asina zvekuti kana kuwanetsana nemunhu woramba wakabatsirira kusafara kana kuramba uchitsamwira vamwe. Ini ndinobhiliva kuti sarudzo dzatiri kuenda hwani wedu akakunda, ndinobhiliva kuti iyeye ndiye asarudzwa namwari uye ndiye asarudzwa nevanhu kuti agotungamira mufaiti yedu dziri kutevera. Ndinotanga ndiri mumwe wangu anoti chero dai kuchida kubatsirwa with anything in terms of main power, in terms of ideas, in terms of working experience, ndinenge ndiripo pakubatsira because pa 5 years dzandakamhanya nadzo ndakakwanisa kushanda nemadzimai eZimbabwe yose, ndikakwanisa kushanda nemayouth, ndikakwanisa kushanda nana baba. Saka kana iri nyaya yekuti tingazokwanisa here kushanda, inini ndinoziva kuti where there is love, hapana pane dambudziko. Where there is love, there is peace. And I believe kuti after the election, election has got nothing to do with kuti awina ndiani. Kumusangano wedu takagurumwa nenature yekuti sarudzo hakuna anoti ndakunda, asi vanhu vangokupa mukana kuti chimbotungamirira pari zvino, next time umotungamirawo. So I believe kuti after this Saturday, come Sunday morning, vanhu vanenge vakuziva kuti pakati pedu wavada ndiani uye atapiwa namwari ndeupi, tapedza izvozvo toshanda pepe, nyika yedu yobudiri.
Mumbobata makadaro, tine mutereri ari panhare pari zvino, regai tiende kumutereri. Hello caller.
Hello.
Makadi yenyu mukoma, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura na mukoma Hilary Chibaya.
Ehe, Makadi mukoma Hilary Chibaya, muri kupi?
Tiripo, ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu, muri kunzwa iri mudariro.
Ehe. Ini ndiri kungoshuvira kuti kuri kuindwa ku Congress MDC. Totarisira kuti MDC painobva ikokoko hapana, hatitarisiri zvekuti pachava nekuparadzana. Tinotarisira kuti vachakundwa vachabvuma zvichabuda musarudzo, kana vabvuma zvakabuda musarudzo vozoshanda nevamwe vanenge vahwina vacho. Saka at the end of the day, the party should emerge as the winner from the Congress.
Aiwa, mashoko makuku tutunokutenda hii anzwazi regeiti taureneva nyarikani wedu na kutunguwa zedu za ajiranana ati mkupeta urukuro yedu. Ati toda kutora mkana uno yukumbo chingamiza varipala ifidi yedu Moses Beta, rest in peace wa Davengwa arukutaura. Amos Nguyen yanzi rest in peace our hero Davengwa, Dunlebo Sikoti yanzi rest in peace comrade Davengwa, wa Sikoti varukutisha kare gone too soon rest in peace comrade. Atichao na biriyati matika rutine matambu zigomba ati please call me. Sera mazenge rakuti rest in peace father Zimbabwe siyabonga sonke. Apostole anga dakufonerwa sela mangene rakuti ya amai kore choko adivano shanda. Tokudai amai tendai mashonga rakuti nruku kona isisi mazi munofara ere PJ ya menuka na unie varipala ifid. Tisataenda kwa nyarikani vidu.
Yee, ngilabu lapa aba silandi la yosi ya libonga ngu silandi la wenu kanye lukubugela lumsagazo kanye lalulu shlelo. Ujunia Sibanda, utisarimunani basagazi, siyalitanda, likubege, lisifundela izindawa. God bless you, ngu Wilson, okulumayo, ngise Yeovil, Johannesburg. Pamela Kumalo, utisarimunani. And lokanyelo analyze ndlovu la uti salibonani upowazi jaya guru uti yena anopinda vatove naye ubusani buso busani mbuso ntini ukanyele chain mkandi ukanyele nyakubona kona ngapo ngasengilandi chain Jose Dube uti galali ngoxolo ubaba uDabengwa silahlekelwe singumthwakazi. Trace Mahlatini kalale ngoxolo umalume so said bantu. Austin Ncube laye uthi khona ecingweni uthi yena u support you ladies. Norris Jones matarirano moyo rest in peace baba DD. Thandiwe Mavundla lala ngoxolo qhawe lamaqhawe. Austin Ncube kuthiwa ngumasalo wabantu akhuluma ngomunye wabo mama laba abathathu abazancintisa kukhetho. Rest in peace baba DD Zororai Murugare Ngutendai Mashonga Lungile Ndlovu la uti rest in peace baba DD qhawe lamaqhawe.
Tine mumwe mutereri tisati tapeta edu chirongo. Alo kola. Alo. I think the gate to reva nyarikani vedu PJ TV tango pedisa edu chirongwa chedu. Toti kuna mai kore. In 10 seconds mongo taura imi kuti vanhu vakuvhotere ndai ye. Tozoenda kuna mai mtini ili toita mai team view store atavara.
Ndinoda kukutendai vana vemdc vari kuteerera uye ndokutendai nekuti patakatenderera tichiita makokasizi makatipa mukana wekuti titaure mapolisi zvedu nezvatinoda kuita. Ndinongokumbirawo vhoti yenyu nekushanda kwandakaita nemi ndinoziva kuti munoziva kuti takashanda zvakanaka. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndisoe Saturday ndokumbirawo vhoti yenyu. Vhoti Linet Karenyi. I love you all. Thank you very much. God bless you.
Mai mutinhiri taura yenyu. Hello, my team.
Ose, aruya kukongresi ye, duye MDC kugweru. Dino kumbira uvoti enyu, dino kutendai, nekundire mekeza kwa makaita, nekundigatira kwa maita, pandaita ura manifesto yangu. Dino kutendai ne mashu kwa makata ura kutu experience yangu, ne program emotional healing. Yandoda kuunza kutitipoze maronda, evanu wakashaikirwa, wakashungurubiru ama zao, jiburita nini wacho ndakapondirwa mwana, ne system yezanu, ama itai zamara. Nduku waisa mumina mato yangu, nivisi mazima. Vakashungurudzwa ndirikuti ndokumbira vhoti yenyu toramba tichipaminamato tinoziva kuti vatungamiri vanogadzwa namwari saka
amai mutinhiri regai tikukate ipapo topowa mai team views chance mai team views to PJ
elako elokugcina 30 seconds
yabonga mama ngifuna ukucela kubantu bonke nomhlangano wethu MDC ekhokhelwa ngubaba wethu Advocate Nelson Shamisa. Ngicela nivote on Saturday. Ngifuna ukuba ngu-vice president. Ngifuna ukusebenza sibili ukuthi iZANU-PF iphume. And ngifuna ukusebenza labo mama, labo ntanga, lamankazana. Kufanele ukuthi iZimbabwe yethu sibe proud ukuthi we are Zimbabwean.
Yes, siyabonga nkosikazi.
Passion sibili yokusebenza Nicelani voti yenu bomama nabo baba
nama yuthi yabonga kakhulu
no extra time. Unfortunately, as an extra team viewers, there is no extra time because we're really down to the wire. But, you know, good luck to all the ladies. I'm marvelous. Mfanganya huye saying have a very good night.
Nalama practice Jeremiah Niti Misa.